Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 27, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki vebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rinoti richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Tichanzwa zviri kubva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reZANU-PF vanoti vari kutambira nemufaro danho ratorwa nemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuti vachazivisa nezvekomisheni ichaumbwa kuti iferefete nezvenyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava vachifumura vamwe vakuru mubato iri pamwe nemamwe mapoka ehurumende kana masangano. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti kunyange hazvo vasina kushandisa gwara chairo mukubatsira vanhu vakaita zveuori ava, vanofara kuti nyaya yavo yanzwikwa. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho guru ratorwa neutungamiri hwepamusoro mubato redu pamwe chete naPresident wedu vaMnangagwa rataridza kuti kunyange hongu tichinzi tinogona kunge takashandisa gwara risiro pakudoma vanhu mazita nedzimwe nzira, asi dare guru ragashira zvikuru kuti nhau yatakasimudza yehuori haina inzvimbo panguva ino uye pasi peutongi hwababa vaMnangagwa. Saka senechidiki toda kuti titende danho guru ratorwa uye tichivimba kuti vachapiwa basa rekuferefeta kana kucherechedza nhau dzatakasimudza vachaita basa nemazvo.
Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya iyi yasimudzawo mitauro kune vamwe vamakadoma mazita vatoenda kumagweta vachida kuti mutorerwe matanho. Muri kutambirawo sei nyaya idzodzo?
Hano zvagara zvinodzivikanwa mukoma kuti panotorerwa murume demo panosara matsune-tsune. Zvinhu zvataigara takaziva uye takatarisira kuti kana danho guru retsera takatora rikange raitika, hapana anorohwa chibhagira achingowira pasi asingazamewo kuzvibatsira kana kumiramira kuti abve mudambudziko raanenge ari. Saka senyaya iri pamberi pematare edzimhosva hatina zvizhinji zvatingataure, but taakungomirira kuti tigozonzwa kuti vekumatare vanoti kudii sezvo nyaya idzodzo dzichinge dzaiswa pamberi pavo. But senechidiki vemusangano wezano kuti kana asiirira mabasa euori achiitika kwete chete kune vasimudza nhau idzi vachibata magweta avo, asi munyika yose tinoona kuti tinenge taparadza remangwana revana vedu uye kuti tinenge taita mbwende pageneration yedu. Saka hatisi kuzombodzora tsvimbo, tichangoramba takatsika patakatsika tichingoti pasi neuori.
Pane vamwe vari kuti PF imomo kurwa hondo dzezvikwata, munoti
sezvo vamwe vacho vasarudza nzira yekuenda kudare, tinovimba kuti no zvakangonaka mbowo kune vanhu chero vatangosangana navo musiti vanotibudisa ihumbowo nekuti vanenge vasina chekuita nawo. Saka tinomirira kuzobudisa umbowo hwedu kana tikange taenda kumatare.
Tingaona muchitaura mazita here vamwe vanhu vari kuita zveuori? Tichionawo vakawanda vari kuti makasiya vamwe vanotarisirwa kunge dai vakafumurwa panyaya idzodzo.
Zvazvinongoita mukoma ndezvekuti tine dambudziko revatingati maarmchair critics vekuti ivo vanenge vasina ichavanoita, vasina kana danho rimwe chete ravatora mukuzama kugadzirisa dambudziko, asi vanozvitora kuzvinyanzvi dzekutaura zvinenge zvaitwa nevamwe kutsoroporza danho raitwa nevamwe. Kana vamwe vachifunga kuti hatinai kuita mataraka kwana aiwa tinozvigashira asi nokumbira kuti naivo vanosungirwa zvakare kuti vafudzire mberi patakasiya vanoziva kuti vanoita mabasa ekuti hatinga varambiri asi nokumbira kuti naivo ngavatibatsire nekuvadoma semadomera atakangoita nekuti harisi basa redu ishungu rekuti tingondinotisi tinofanira kudoma isu takaita upedu kana vanhu vachiona sekunge tine patakasiidzira ayo vakatsunungukawo kuti vapedzise
avo vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiriri wesangano revashandi vemuzvipatara vanoshanganisira vana chiremba vana mukoti nevamwe reHealth Apex Council vapanganai chivese vanoti vari kuenderera mberi vachienda kumabasa kwemazuva maviri chete sezvo vasina mari yekuti vakwanise kuenda kubasa mazuva ose vashandi ava vanoti mari yavo yavari kutambiriswa yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba asi gurukota rezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuronga kuwedzera vashandi vayo mari mukutanga kwemwedzi unouya mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vachivese
pari zvino iye zvinoizvi maCivil Servants ose akangomirira zuva rakapromiswa nemutungamiriri wenyika kuti musi wa1 pane zvimwe zvingangoitika kuti pawanikwe shanduko maringe nemararamiro ari kuita maCivil Servants kuti muhoro wavo pamwe vanenge vaine zvavanenge vaita kuburikidza neministry of finance
imi makakumbira kuti muri kuda kuwedzerwa mari
isu hatina kumbenge takumbira kuwedzerwa mari asi taingoti sevanhu mbenge vaitambira maus dollar uye hurumende zvayakaintrodusa interbank rate saka taida kungoti titi sarare yemunhu yaanga inayo previously paus dollar yoretwa neinterbank kuti ienderane padhuze nemapurize
asika taona hurumende ichivandudza mutemo kuti vanhu vangotenge nemari dzemaRTGS vachiti vari kuitira imi vashandi vehurumende kunyanya nekuti vamwe vanga vakuti vanoda mari dzekuamerica chete zviri kushanda here izvi
sezvo mutemo uyu wakadzikwa marimwe zuro unounoyo hatisati tingakwanise kutaura kuti zviri kushanda kana kuti hazvisi kushanda tarisiro yedu ndeyekuti zvinofanira kushanda nekuti kana taane mari yedu yemuno kwakureva kuti hapana anozongofumomuka mangwana achingoti nhasi rakwira rapakati iriyo shuviro yedu patisina chokwadi napo ndepekuti ko vemasitoro vachaitwa sei kuti vasarambe vasikuomuka vachikwidza mapuraizi zvakare nekuti here taane dhora redu vacharamba vachingoita tsika yavo iyoyo
totarisawo kushanda kuri kuita vanhu muri kuenda kumabasa mazuva mangani
pari zvino takatenderana kuti tichangoramba tichimboenda mazuva mairi atakange tanga takatara paprevious nyingi yedu yeprevious week saka tiri kukwanisa kunge tichingoenda mazuva mairi vanokwanisawo kuenda mazuva akawanda hapana chinenge chakaipa achiri kukwanisa anenge achingokwanisawo kuenda
saka izvi zvatenderanwa nevakuru vezvipatara zvakasiyana siyana
ya zvipatara zvakasiyana siyana zvinongozvitambirawo zvakasiyana maringe nematurirwa anenge vaitwa chichemo ichocho nevashandi
ko health services board iri kuti kudii nekuti vashandi vashande mazuva mashoma
izvo takabvira tatotenderana kwatinoti kubhaipataiti tee takambobvumirana mazuva anoita matatu pasvondo saka takazopa chichemo kuti mazuva matatu hachagoneka mari yacho iri kurumidza kupera yekuti uye kubasa
mutungamiriri wesangano revashandi vezvezvipatara reHealth Apex Council vapanganai chivese vange vari parunhare muHarare zvichakadaro munyaya dzezveutano nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Stembile Masatini vanoti havasi kufara nezvavari kuona muZimbabwe maererano nekurapwa kwezvirwere zvepfungwa Dr. Masatini vanoti Zimbabwe yaidai yakaisa zvirwere zvepfungwa pamusoro soro pezvinhu zvinofanira kugadziriswa kare kare hurumende inoti vanhu vanoita miriyoni muZimbabwe vane zvirwere zvepfungwa ichitizve iri kuedza kuti vanhu ava vabatsirwe asi pane dambudziko rekuti vazhinji havatsvaki rubatsiro Dr. Masatini vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushanda nesimba mukupa njere kuvanhu pamusoro pezvirwere izvi nekuti varwere ava vanosarurwa uye havabatwi zvakanaka tabata Dr. Masatini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nozia i hurukuro yekuti tinari takatanga kutaura nayo kubva kare nekuti zvirwere zvepfungwa zvakatanga kudhara dhara.
Chii chinokonzera izvi?
Kutanga kwa mental illness kana kuti mental health, you know, vamwe vanozvarwa na zvirwere zvepfungwa izvozvo zvatinoita schizophrenia, vamwe vanoti depression, imwe inenge ine anxiety, zvinenge zviri, you know, inborn yekuti vanozvarwa nazvo. But I think zvatiri kutaura iye zvinezvi mental illness iri kukumba iye zvinezvi ka, ndinoiti nini iri main cause yacho inenge yatinoti helplessness kana kuti hopelessness, yekuti unopererwa kwekugumirirwa nepfungwa. Saka panogumirirwa nepfungwa vanhu vanenge vashaishisisa zvekuita. As a result, pfungwa dzichakwanisa kunge what else can I do, chii chandingakwanisa kuita. Saka tinotanga kuona chii masymptoms manje atinoita a mental health, and two anenge ari most, you know, common anengari depression ne anxiety.
Tingaona sei kuti munhu ane chirwere chepfungwa?
Kazhinji kacho unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita mazuva ese, kuenda kubasa, kumuka uchi, you know, uchifara nevamwe kana kutaura nevamwe, kunge uri pane vanhu, you know, vakawanda. Vazhinji vanongozekana vava kuti ndinongoramba ndichingochema vedu, handizi kuti ndinozope misodzi inenge ichibudirei, saka unoramba uchingochema kudaro. Vamwe havanotadza kurara, voramba vakangosvinura. Chinonetsa futi kuti ndinge ndichitsanangura kuti chirwere chepfungwa ka, because tikati chirwere chepfungwa taisa zvirwere zvacho zvese mubasket one. Saka ihope kuti pamuri kuteerera vateereri vanenge vachiteerera munonzwisisa kuti munhu unyatsodiagnoswa kana kuti unyatsoudzwa kuti chii chaiko chauri kurwara nacho iwewe, chipi chacho chirwere chepfungwa, please ndapota. Zvinenge zvichide chii ndakagara nemi kana kuti makagara nevanhu vanorapa, you know, zvirwere zvepfungwa kuti unyatsozoitwa yatinoti diagnosis chaiyo chaiyo.
Izvo zvirwere zvepfungwa zvakawanda sei?
Zvakawanda. Zvakawanda sekurwara sezvirwere zvemwiri.
Dr. Maratini, zvimwe zvinoita kuti munhu aite chirwere chepfungwa ndezvipi? Chii chinokonzera chirwere chepfungwa chivepo pamunhu?
Nhamo palist yangu, kushaya pekubata, kushaya zvekuita inoita number one palist, because ukange tikange tichitaura kuti nhamo ka kana kupa kushayika ka, unenge usingakwanise atinoti pachirungu ma basic needs ekuti ukange uine nhamo, that means haukwanisi kuwana chekudya, hauna kana pekubata, hauna kana pekugara, hauna kana uri munhu mukuru kukwanisa kuchengeta vana, pekubata nekuchengeta vana, hauna basa. Zvese izvozvo zvinokonzera chirwere chepfungwa nekuti unoshaisisa pekubata. Saka ndinobva ndaisa kuti inhamo yekushaya.
Miriyoni revanhu vane zvirwere zvepfungwa vakawandisa, zvoitwa sei Dr. Masatini?
Hatina rubatsiro. Saka iye zvinoizvi ndofunga maarticle andiri kuverenga ari kubva kuvakuru vakuru kubva kunyika kweduka, hatina kana, you know, mari yakakwana inoiswa pakurwapa zvirwere zvepfungwa. Tine mari rudziri kuiswa kwese kwese, but hatisati tawana mari yakakwana inoiswa pazvirwere zvepfungwa.
Zvamunokurudzira hurumende kuti iite ndezvipi nenyaya iyi?
Ndinokurudzira hurumende kuti iite priority, kuti chiite chinhu chekutanga chekuti vanhu vakwanise kubatsirwa kuti vawane atiri kuti iwo mabasic needs.
Avo vange vari nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa, Dr. Stembile Masatini, vari parunare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica, vachitaura neStudio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti vaimbove mutevedziri wemutungamiriri wenyika vaPelekezela Mpoko vave kupiwa mari yavo yemulandigere mushure megore vabviswa muhurumende. Mudaily News mekare neyawe gutare Harare va Herbert Gomba vanoti vachabudisa pachena mazita evanhu nemakambani ane zvikwereti zvihombe kukanzuro yegutare Harare. New Zimbabwe inoti sangano rinomirira vashandi vezctu rinongoda kuti vashandi vabhadhave nemari yekuamerica kunyange hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwemari dzekunze. New Zimbabwe yakare inoti sangano retajamuka sesijikile rapa mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa mazuva manomwe ekugadzirisa nyaya yemari richiti kana zvikasaitwa vari wa Juan Chikunguru. MuNewsday mune nyaya yomutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanonzi vadoma judge Charles Hungwe najudge Nicholas Matonsi kuti vave majaji esupreme court. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangadipo vatepenyuri weStudio 7 aini ndoitawa Peter Kasande ndiri muPretoria. Zvaitwa nevakomana vemawarriors tazviona iya. Zvakutotirwadza isati tichatoziva kuti Zimbabwe chai chayo iyi Zimbabwe ipi Zimbabwe rudzi chai chayo izvi. Tokundikana pakutamba bhora tokundikana pakurhana ikonomi haizvo hazvichanzi tisvika izvi. Zvakuitika zvazvinhu zvakuitika nevanhu vezimbabwe vosabura tichavapuwa vanhu vacho vari kupa puresha pabhora abva auraisa gemu abva achiona kuti mukati macho zvinhu zvakaoma. Ameroti ndiko kwawaiti atodzokera kumasemifinal otosvika kumasemifinal ndiko kumasemifinal kwawaida hero.
Chirongwa chenyu chinoita ndirimimuvetigonera kutandadza muchichamuteta muchiti zivisa zviri kuitika kuti rambai makadaro nebasa renyu musadzokere kumashure.
Magadi zvenyu vashamarari vestudio 7 zita rangu ndinoitwa Silva Nosi Mucheri. Ndafanira nokupinda muchirongwa chestudio 7. Ndoda kutaura nyaya yemamiriro akaita nyika yezimbabwe iri kutaura navamunanga kuti aindirogisa imwe mari. Kuindirogisa imwe mari ini ndokutsigira but zvandisingatsigiri ndezvekurambidza mari yagara itori pabasa iri kutobetsera nyika vachirambidza mari isati yaakuzivikanwa. Which means that it's really better to introduce the Maria in Zimbabwe. Then you can have a Kuna Kushanda Kwayo. Do Pawanos was here for the current Shanta Maria. Don't case another churches, another pastors, another bishops. You can preach Jesus, then people they know. If you want to preach things which is good, Unofani Wauparida, which is Singarambi Zilipo, as the Uchira Zandina was really better than Jagara Zilipo, Kudukurabizavan, and you can any crisis in Rafaan.
Makadi makadi ni vashamarira vestudio 7 nemhuri yezimbabwe yese ndinokumhuresai panguva dzino. Ini ndinoitwawo Mike Craig ndinobvawo kuzakajerera. Ndinodawo kutaura panyaya yenyika yedu. Nyika yedu kuti ibudirire kana kuti tive nokunodya zvakanaka kana kuti tive nokunodzokera kumakare kwedu tichishandisa US kana forex. Chinongodiwa apa ndechekuti vatungamiriri vaviri vanoti vaMnangagwa naPresident Chamisa vanofanirwa kubatana kuti vaone kuti nyika inoita sei, kuti vaobatire panhu pamwe. Ndivo vanhu ivavo vakakosha. Wavari kungosiya iyeye President Chamisa ndiye une zvese. Ngavambomupawo mukana.
Chandichiripo chaarirusika because vemabhizinesi ivo vanoda kukakureta zveside ravo vanotara side ravo avatariri side reruzhinji because isu handizi notenga saka vakada kuda kutikomesera ivo voda kuti kwai zvitonga zvitengesewa nemaus kana nemaranzi isu tisinotenga tited nemarrtgs ivo voramba kungari zvingaita izvovo vamwe ndivanenge vachitotaura zvinosingaiti rtgs ndiyo inofanira kungototenga mari iyoyo kwete zvokuda kuti kwai hanzi kwai chii. Ivo vanoda kutarira side ravo ngavatari masaidi ese kana kubvunzawo vanhu vasiri vemabhizinesi kuva kuti vanhu vasiri vemabhizinesi vovanoti kuti votisinotenga ivo vakada kutora zvinda kuisizvozvodenda pakuti posa titsvage maranzi kana maus but mari yedu tinayo yatetinayo tofanira kuti tishandise iyoyo ndiyo tifanira kuti tishandise mari yedu.
Mangwanani mangwanani vashamareri studio 7
Mimi ndoda kuiswa maonero angu zinaitwa Maurice Makon. Maonero angu anoti andishina confidence mu politics dzemuZimbabwe. Kozi katasa kuzanupiof kwacho irikungounza confusion every time tichinjirwa mari kana kuchinjirwa iyo. Iko zvinezvi makambani atinoshandira atomira mabasa nenyaya yekuti vachaziva kuti voita sei ndezvipi zvatinofanira kuita. Saka tatombomiswa mabasa kuti chimboenda kudzimba motozokudedzai. MDC yacho irikungosiya vanhu vachingoparara nekutambudzika. Vanhu vatori redi zvekare kare kuti vakangowana bedzi vano vati vatungamiriri wavo vachiti anonga izvi zvengazvichipera vanhu vanoda. But confidence yacho dzatopera. MDC yacho iri kuita nge project yezanupf kunzi nyararai musataurengo kurai kurai muri kure. Hazvina zvazvichatibetsera izvi. Parikuda vanhu vane hushingi chete sesanaita jamukawo upenyu hwevanhu hwofamba hweenda mberi. Ingadai Mwari atibatsirawo kumana zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Takutoshaya kuti totangira pano.
Tinokumbira kuti mugadzirire shuwa tarwadziwa. Tinokumbira Studio 7 batanai nevanhu ava tarwadziwa serious. Ndesimba tichina kana ri kutaura chaku chaiko takuvarangu iye kuno kuZimbabwe. Zvakaoma nii ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa.
Avo vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokumbira kuti musatuka vanhu uye itai mameseji enyu mapfupi muchitaurawo zvakanaka kwete kukurudzira kurwisana. Mameseji enyu mazhinji tinotadza kumashandisa pamusoro pemashoko ekutuka anoshandiswa nevamwe. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga. Rimwe ramauto arikurwisana muLibya rinotungamirirwa navaFayez al-Sarraj rinoti ratora guta reGaran riri kuchamhembe kweTripoli iro range riri pasi pemauto anotungamirirwa naGeneral Khalifa Haftar. Chikepe chevanhu vanobatsira vamwe chinonzi Sea-Watch chekuGermany chapinda mugungwa rinotongwa neItaly chakatakura vapoteri makumi mana nevaviri vange vofira mumvura padyo nemahombekombe eLibya. Hurumende yeItaly yakati mwedzi wapera kuti ichatora zvikepe uye ichagozvesera varidzi vezvikepe vese vese vanotakura vapoteri ichipinda navo muItaly. Vanotsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza neanenge adomwa nebato riri kutonga reRepublican Party kuita mutungamiriri weAmerica. Vari kuita gakava kana kuti debate izvozvi kuMiami kuFlorida. Pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura makumi maviri nevatatu vanoda kupiwa mukana wekukwikwidzira utungamiriri hwenyika gore rinouya ra2020. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmnesty College Dr. Chipo Dendere kuti vatudze pamusoro pemadebate aya. Dr. Dendere, makadiniko?
Tiriko makadiwa.
Ndimi makatarisa gakava riri kuitwa iri, ndimi makatarisa debate riri kuitwa iri kuMiami kuFlorida. Chii chamukatitaurira? Chii chamanzwa?
Anyaya dzacho vanhu vari kupisana zvakaomarara. Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yakaoma chaizvo. Vanhu vese chikuitika vanhu chekuti maDemocrats haasi kunyanyisa kuita disagree. Vese vari kudivi rimwe chete ndomaonero angu. vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform, vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda muamerica vasingasungwe zviburikidza nemufananidzo wabudiswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muamerica. Saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muamerica. Chechipiri, vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent, but vanosiyana vamwe saAmy Klobuchar vekuMinnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions eMedicare, Medicaid pamwe chete ne private insurance, asi vamwewo vari kuti saMeya wekuNew York vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda. Nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda, vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents yese anofanira kubviswa, asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti ndevanhu vanobva kumhuri dzine mari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika parari zvino, wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoda sekuti Elizabeth Warren ari mberi, but ari strong pamadomestic issues, asi haasi very strong pamainternational issues, even panyaya dzemigration nenyaya yeIran yabuditswa. Ipapo ndaona kunge vaCastro vekuTexas vanenge vanombopindirawo vari strong. Chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura neSpanish. Varipo vanhu vatatu vadayira mubvunzo neSpanish, even though mubvunzo yacho yange yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavotes emahispanic voters, but it's the first time andazvoono zvichitika mudebate yemacandidates muno muamerica.
Dr Dindere, tinotenda chaizvo nezvamatitaurira. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuAmherst kuMassachusetts, Dr Chipo Dendere, ndanga ndichitaura navo vari kuMassachusetts muno muAmerica.
Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rino richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki yebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.